Vamatanga vakaendeswa pamudyandigere nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vakati vakashandisa bumbiro remitemo rinotara kuendeswa pamudyandigere kwemukuru wemapurisa. Vachitaura paurongwa hwekutambidza matomu kumukuru wemapurisa mutsva vaStephen Mutamba, vamatanga vati nyaya dziri kutaurwa pamadandemutande dzekuti vakadzingwa basa uye vange vave kurambira muhofisi manyepo.
I was properly served by the President of the Republic of Zimbabwe.
Ndakanyorerwa ndikapiwa gwaro rangu rekusiya basa zvakanaka nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, sezvo nguva yangu yekuenda pamudyandigere yange yakwana.
Mashoko avamatanga aya anotevera mashoko ekuti vamatanga vanga vachienda kubasa kunyange vakaendeswa pamudyandigere kutanga kwandira 1/2025. Izvi zvakapa kuti mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudze veruzhinji kuti vamatanga vanga vasisiri mukuru wemapurisa uye vamutamba ndivo vange vava panyanga kubva musi wandira 1/2025. Vachitambira matomo ekuvamukuru wemapurisa munyika, vamutamba vatenda vamatanga vachiti vakaisa hwaro hwakanaka uye vane pekutangira pakanaka, vachitiwo vane tarisiro yekuti vachaita basa ravo nemazvo.
Ndine tariro yekuti tichagona kuvaka uye kutungamira mapurisa anoteerera mutemo uye asingaiti zveshoko muhomwe.
Kunyange hazvo vamatanga navamutamba vapa chimiro chemapurisa chakanaka, vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muchipurisa sezvo muine huori neumhondi. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vamatanga vasiya nhoroondo yakaipa muchipurisa sezvo vaishandiswa nezanupf kudzvanyirira vanopikisa hurumende.
Vanorangarirwa nenyaya yekupfonda nekurwisa vanorwira kodzero dzevanhu mumastrits, asi vaizvi vachizviita pamwe chete dzimweni dzenguva nemauto vachirambidza vana vezimbabwe kuratidzira kana vaenda kuzosungwa kwavainawo. Vamatanga vanotungamirira mapurisa, vaitungamirira mapurisa aityora constitution zvachose.
Mumwe wevechidiki anorwira kodzero dzevanhu munyika vatapowana chechiriga vatiwo vamatanga vasiya ronda risingapore pahunhu hwemapurisa.
Vazhinji vakahwina nyaya mumatare mushure mekunge varohwa nekumbunyikidzwa nemapurisa, zvikuru sei panguva yecovid-19 apo mapurisa paairova vanhu zvisina tsarukano uye panguva yemademonstrations kana nenguva dzesarudzo chaidzo. Tinorangarira zvakare kuti panguva yavamatanga mapurisa haana kuita tsvakurudzo kana kuti investigation nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu, uye pamwe pacho vaitobatsiridza sezvakaitwa paitorwa vanhu nenzira dzemaabductions.
Vamunangagwa vakazivisa muna zvita kuti vamatanga vachapedza basa ravo musi wazvita 31/2024 vachienda pamudyandigere. Izvi zvakaziviswa nyika nemunyori wedare remakurukota vamatini rushwaya. Apa ndipo pakaziviswawo nyika kuti vamutamba ndivo vachange vave mukuru wemapurisa kutanga musi wandira 1/2025. Vamatanga vakaitwa mukuru wemapurisa muna 2017 mushure mekunge vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri vabviswa pachigaro zvichitevera kubviswa nechisimba kwevaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vamatanga vanga vava mukuru wemapurisa wechitema wechina zvichitevera kugadzwa kwavawiri dzainguruve muna 1982, vaHenry Mukarazhizha muna 1985, vaChihuri muna 1993, avo vakabuda munyika mushure mekubviswa kwavaMugabe pachigaro. Urongwa hwanhasi hwapindwawo nemukuru wemauto vaPhilip Valerio Sivanda, mukuru wevasori vaIsaac Moyo, gurukota zvemukati menyika vakazendeka zembe, gurukota rezvevasori vaLovemore Matuke nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.